Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 31 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevashanu vofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, asi wandu wevanhu vari kufa nechirwere ichi woramba uchidzikira. Mafashamu emvura opa kuti vamwe varasikirwe neupenyu ukuwo zvivakwa zvakawanda zvichiparadzwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hazvo bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti kwakafa vanhu gumi nevashanu nechirwere cheCOVID-19, uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi munyika hunenge hwave kuderera zvishoma nezvishoma. Mumazuva manomwe adarika kwakafa vanhu mazana maviri negumi nepfumbamwe, kana kuti 219, mushure mekunge svondo rapera mumazuva manomwe zvekare kwainge kwafa vanhu mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete, kana kuti 291. Vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvichitanga kupararira vave chiuru chimwe chete chine zana nemakumi mapfumbamwe nevatatu, kana kuti 1193. Nezuro vanhu mazana matatu nemakumi maviri nemumwe chete, kana kuti 321, vakabatwa nechirwere ichi uye vose vakachitapurirwa munyika. Asi uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kuramba uchidzikawo. Mukati memazuva manomwe adarika, vanhu zviuru zviviri nemazana maviri ane makumi matanhatu nevatanhatu, kana kuti 2266, vakabatwa nechirwere ichi munyika. Asi panguva imwe chete yesvondo rapera, vanhu zviuru zvina nezana nemakumi maviri nevaviri, kana kuti 4122, vainge vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nematatu zvine mazana maviri nemakumi manomwe nevatatu, kana kuti 33273. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi kusvika pari zvino vave zviuru makumi maviri nemashanu zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nemumwe, kana kuti 25361. Izvi zvinotevera kupora kwevamwe vanhu mazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe, kana kuti 489 nezuro. Vanhu vachiri kurwara pari zvino vanosvika zviuru zviitanhatu nemazana manomwe ane gumi nepfumbamwe, kana kuti 6719. Pavanhu vari kurwara ava, zana nevasere, kana kuti 108, vari muchipatara. Vari kurwara zviri pakati nepakati vari muchipatara igumi nevatanhatu, asi vari panjodzi huru, kana kuti vari muintensive care unit vashanu. Zvipatara zveparirenyatwa neUBH zvinonzi hazvina kuzivisa nezveuwandu hwevarwere hwazvo nezuro. Ko, nyaya yekuti vanhu vagare mudzimba inobatsira here? Mukuzeya nyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera.
Nyaya ye lockdown yekuti vanhu vagare mudzimba inobetsera hwaro hwematanho atinotorwa kutiurisa necovid-19. Asi ukangochera foundation yemba ukasavaka imba yacho hapana zvawaita. Saka hwaro uhu pane zvimwe zvofanira kuvakwa pamusoro pehwaro uhu kuti izvo lockdown ishande. Zvimwe zvinofanira kuitwa nehurumende zvakafanana nezvatoti masocial safety nets zviya izvi, zvokumeka shuwa kuti vanhu vese vanga vachirarama on a day to day basis vachidya hand to mouth vachengetedzwa.
Ko chii chinoitika vanhu vakasakwanisa kuwana rubatsiro kubva kuhurumende vachinzi vagare mudzimba?
Vakasachengetedzwa. Mutemo wenyu wekuti vanhu vagare mudzimba haushandi. Nokuti vanongobuda vachinodini, vachinosunza kunze kuti vawane chokudya zuva nezuva. Saka pane zvimwe zvakawanda zvinofanira kuitwa zvakafanana nekutesta, kutesta nokuisolata. Ndo building yacho hatei tichibuilda iyoyo. Pamusoro pehwaro hwakakosha hwelockdown. Hatisi kutesta, hatisi kuisolata vanhu, hatisi kutombozva kuti chirwere chapambira sei. Asi kana tichitarisa matests akaitwa patimu iyaya, timu yebhora yanga ine vanhu, ndofunga vaive 22, 9 of them vakaita positive. That is about 45% yevanhu.
Ehe, izvo zvinorevei tichitarisa icho chikwata ichochi chamuri kuti chakabatwa nechirwere ichi chema Warriors chaida kuenda kuCameroon kumakwikwi eChan. Tichitarisa hwandu hwevatambi vakabatwa nechirwere ichi pane ivo vakavhenekwa.
Kana prevalence yechirwere muno muZimbabwe iri 45%, tiri padambudziko guru. Nokuti vanhu vaya vaya vebhora vaya vanobva munharaunda munogara vanhu, vanogara nevanhu. Saka figa iyo inogona kumirira zviri kuitika muvanhu. Saka lockdown iri yega pasina testing and isolation kuwesta nguva. So ndiri kuti summary, zvakakosha kuti tive nelockdown, asi ngativakei pamusoro pelockdown iyoyo kuti izvo zvishande zvatoda kuita.
Muungati zvipatara zvemunyika zvakagadzirira here matunhu ose kuti zvitore varwere veCOVID-19?
Mibhedha yekuadmita vanhu vanechirwere cheCOVID-19 yakashota. Kwese kwaungaende kuHarare, kuBuruwayo, kupi yakashota. But pane dzimwe nzvimbo dzakawanda maguta mazhinji asina zvachose mibhedha yekuadmita vanhu vane COVID. Saka unoona vanhu kana vaakunida admission vanotoenda kune mamwe maguta. Zviri zvinhu zvisina kunaka. Takaita 10 months dzokugadzirira chirwere ichi. Tofanira kunge tiri ready kuadmita vanhu muguta rimwe nerimwe. Even kumavillage tofanira kunge tine zvipatara zvokuadmita vanhu vane COVID-19. Chechipiri chinonzwisa sisini ndechekuti chero vanhu vasina COVID-19 zvaakunetsa kuadmitwa kwavo.
Mungatsanangura here kuti zvinenge zvichifamba sei apa?
Unonzi warwara pakati peusiku uenda kuchipatara, wonzi tiri kuda COVID certificate yekuti hauna COVID. Unoiwana kupi malaboratory akavhara usiku? Hurumende inofanira kunge yakaisa matest kits muzvipatara mese zvokuti murwere achingosvika achiri kugedhe otestiwa. Kana akaonekwa ari positive oitwa redirect kuchipatara checovid. Kana ari negative oadmitwa. Ipapo pane bottleneck inotyisa. Vanhu vazhinji vari kufa nezvirwere zvinorapika zvakaita seshuga nezvimwe, nemhaka yekuti vanenge vashaya mukana wekuadmitwa muchipatara chavo, nemhaka yekuti vanenge vasina kutestwa COVID. Ndo pane dambudziko.
Vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende yemubatanidzwa vari nhengo yeMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vari parunare kukwekwe. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 3.5 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi masere nemasere zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 88,993. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSADC ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million. North Africa ine vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarikawo zana remamiriyoni kana kuti 100 million. Johns Hopkins University muAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mana zvine makumi matatu nepfumbamwe kana kuti 439,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni makumi maviri nematanhatu kana kuti 26 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. Asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi mashanu nemanomwe kana kuti 57 million. zvino hazvina kumira zvakanaka kumatunhu akaita seManicaland, Harare, Matabeleland North neSouth neMidlands sezvo vanhu vave kurasikirwa neupenyu uye zvivakwa zvichiputswa zvichikonzerwa nemafashamu emvura. Mumwe murume akafa mumugwagwa wechimanimani Skyline neZuro mushure mekunge motokari yake yawira mugoronga raive pakati pemugwagwa rakakonzerwa nemafashamu emvura. Vamwe vanhu vaviri vakaeredzwawo nemvura muna Umzingwani River pedyo neBait Bridge uye kuMidlands dzimba nezvikoro zvakaparadzwawo nemvura iyi. Kuchitungwiza, dzimwe dzimba dzakaparadzwawo nemafashamu emvura nechishanu uye gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakaudza vatori venhau neZuro kuti vanhu vane dzimba dzakavakirwa mumatoro nedziri pedyo nenzizi vachatamiswa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata mukuru uri musangano revagari vekuchitungwiza kana kuti Chitrest vaMavelas Kumalo.
Tingati muchitungwiza zvedi. Zvinhu hazvina kunge zvakamira zvakanaka apo kwakanaya mvura zhinji yatingati muchishona mvura mpengo. Sekutaurwa kwezve zvakaitwa kuti kuchazenge kuchiva nechimvura mpengo icho chakasimuka chichibva nekunyika yeMozambique kuIndian Ocean. Mvura yakanaya, dzimba zhinji dzikapindwa nemvura dzikanyura dzimwe dzacho.
Mungati ndedzipi nzvimbo muchitungwiza dzakanyanyo sangana nedambudziko iri?
Tingati nzvimbo dzakanyanya kukanganisika nemvura iyi dzinosanganisira Manyame Park kuSt Mary's, dzinosanganisira Zengeza 4 zvikuru sei panonzi paGomba, dzinosanganisira zvakare kuUnity M, Unity N neUnity A. Ndo nzvimbo dzakanyanya nyanya kukanganisika idzodzo. Izvi zvinotidzorera munyaya yatinogara tichitaura, nyaya yekuti vanoplana maguta nevanovaka dzimba dzavo havafaniri kuvaka munzvimbo dziya dzakaita madoro, dzatingati pachirungu mawetlands, dzakaita mapani dzinokurumidza kujenga nekuzara mvura.
Zviwo zvimwe zvamurikurudzira kuti kanzuro iite kuti vanhu vasawirwe nedambudziko iri zvakare mune ramangwana?
Maauthorities edu, vatungamiri veguta, makanzuro edu inofanirwawo kuonawo nyaya yedrainage system. Tingati ndo rimwe dambudziko ratinaro guru rekuti madreni edu, tine nzvimbo dzimwe dzakangovakwa dzine dzimba asi dzisina madreni akanyatsomira zvakanaka, akagadzirwa zvakanaka kuti arase mvura. Saka nguva zhinji tinozoona mvura ichiyeredza migwagwa, ichiyeredzawo mamwewo maproperties evanhu nenyaya yekuti inenge isina pekufamba napo pakagadzirwa pekuti inofamba ichienda ichinorasirwa kwainenge ichifanirwa kuraswa. Saka tingati ndo zvakonzera kuti dambudziko rinyanyomira zvakadai. Zvakarewo tine dzimwe dzimba dzakavakwa munzvimbo dzisingakodzeri.
Munga pamuenzaniso here ipapo?
Dzimwe dzaivakwawo dzichivharawo madreni, dzimwe dzaivakwawo dzichivharawo nzizi, zvichidaro zvichidaro. Saka ndo zvakonzeresa kuti dambudziko iri risvike pakuwanda sekutaura kwataita kuti raive rakakura zvikurusa.
Mukuru werimwe sangano revagari vekuchitungwiza vaMavelas Kumalo vari parunare kuchitungwiza. Nengo dzedare reparamende reHouse of Representatives muAmerica dzinosvika makumi matatu dzanyora tsamba yenyunyuto kumutauriri wedare iri amai Nancy Pelosi vebato remaDemocrats dzichiti dziri kuramba dzichityisidzirwa zvakanyanya panhare mbozha nevanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero vachipikisa hurumende nebato ravo. Mapurisa anochengetedza dare reparamende reCapitol Hill anoti achaperekedza kuzvitima nekunhandare dzendege nhengo dzedare dzinenge dzichityira upenyu hwadzo. Vamwe vari kutyisidzirwa vanosanganisirawo muzvare Alexandria Ocasio-Cortez vekuNew York. Mumwe murume wekuTexas akatosungwa mushure mekunyora padandemutande reTwitter kuti muzvare Cortez vanofanira kuurayiwa. Nengo dzedare iri dzave kusungirwawo kuti dzisapinde nepfuti mudare sezvaitika kare. Dzimwe nengo dzedare reSenate dzakaita sava Ted Cruz vekuTexas avo vairambawo kutambira zvakabuda musarudzo vachitsigira vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump dziri kushorwawo zvakanyanya nedzimwe nengo dzichinzi ndidzo dziri kupesvedzera mhirizhonga. Mapurisa anochengetedza dare iri anoti anoda kuti paiswe mudhuri kutenderedza dare iri kudzivirira vatsigiri vavaTrump kana vamwe vanopfurikidza mwero kuti vasapinde pamuzinda uyu zvavakaita musi wa6 ndira vachikonzera mhirizhonga nekufa kwevamwe vanhu vashanu kusanganisirawo mumwe mupurisa. Mhirizhonga iyi yakapa kuti dare reHouse of Representatives rivhote kuti vaTrump vabatwe nemhosva yekutyora bumbiro remutemo mukukurudzira kwavanonzi vakaita mhirizhonga. Nengo dzedanda nedzimwe gumi dzemaRepublicans dzakavhota kuti vaTrump vabatwe nemhosva uye nyaya iyi yave mudare repamusoro reSenate. Mumwe akavhota achitsigira kuti vaTrump vabatwe nemhosva kunyange vari vebato rimwe chete remaRepublicans amai Liz Cheney vekuWyoming vave kunzi nenhengo dzebato ravo vasiye chigaro chavo sezvo vachinzi havasisina chivimbo chevanhu. Uye nyaya iyi iri kutarisirwawo kuzeiwa nebato remaRepublicans svondo rino. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vemabhizimisi ari kumatunhu anotaura rurimi rwechirungu muCameroon varamba kutambira kurudziro yevakapandukira hurumende yekuti vavhare mabhizimisi avo senzira yekuratidza kusafarira nhumwa yaPope Francis Cardinal Pietro Parolin avo vari kushanya kunyika iyi nechinangwa chekukurudzira runyararo pakati pehurumende nevakaipandukira. Vakapandukira hurumende vari kumatunhu anotaura chirungu vanoti havasi kufara kuti kereke yeRoma haisi kubuda pachena ichishora kwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanopikisa zvikuru nevari kumatunhu anotaura French. Vanotaura chirungu vanoti vari kuda kuti nyika iyi patsanurwe nepakati uye hondo iyi yakatanga muna 2017. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vanoona nezveutano muIsrael vanoti nomba yeCovid-19 yakagadzirwa nekambani yePfizer iri kushanda zvakanaka zvekusvika pazvikamu 92 kubva muzana kana kuti 92%. Kambani yePfizer inotiwo iri kufarawo zvakanyanya sezvo nomba iyi iri kuratidza kushandawo zvakanaka kuBritain. VeMaccabi Health Fund vanoti pavanhu zvuru zana ne63 kana kuti 163,000 vemuIsrael vakabayiwa nhomba iyi, vanhu 31 chete chete ndivo vakazobatwa nechirwere cheCovid-19. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro naLeopold Munende, mutauriri wesangano reYoung Journalists Association kana kuti YOJA. Tiri kuzaya nyaya yekuti vatapi venhau vari kushanda zvakanaka here pasi pechirongwa chelevel 4 COVID-19 lockdown. Vamunende, ndinomugamuchira muchirongwa.
Tikuona zvekuitika munyika, nhambe yevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 irikuenderera mberi ichikwira mazuva ose. Imi sevatapi venhau muri kuzvionawo sei zviri kuitika munyika yeZimbabwe?
Ndikutofunga nemanhamba yamashoma. Ndikutofungira kuti dai hurumende yanga ichitesta sekutesta kwatinofungira kuti inofanira kutesta, manhamba asi yanga akadarika paari.
Chitarisa basa ramunoita sevatapi venhau, panoitwa mameeting nemapress conferences aya akasiyana-siyana, munenge makazara mese muchitsvaga nhau. Pane zvamuri kuita here kuzvidzivirira kuona kuti musabatwe nechirwere cheCovid?
Zvinozama asi zvinonetsa. Zvinonetsa nenyaya yerwa. Inini ndiri mutapo wenhau, MMA reporter, anonzi Enda Shamari, president vari kutaura na6 kufana kwauri. Chinozonetsa ndechekuti hapana anoda kubvuma kutora dama rapresident, uyo president vakatarirawo. Mm. Wese anoda kutora face ya president. And especially for first year president, you know, it's saka zvino zvichitanzwa kuti majournalist ese anozoyawo ungana chi ipapa hapana waono kwansa kudzingana yato wadzinga kwakumudzingana ibasa racho nyatati anosvika kuzonzi tionesha mwari mapicture avatora mavideo avatora kuonekwa munhu anga achitora dama rapresident zvinonzi chamwari ndo zvinodzimisa basa suppose ma face mask state rakapfeka handida kunyepera ma face mask state rakapfeka ma hand sanitizer tinenge tinawo asi chinongozoitika ndeichocho chekuti panguva yesocial distancing panonetsa kuti tiite social distancing zvatingatongoita madii kumbotaura nemaminista madii kumbotaura chero nemutungamiriri wenyika aita sei ambomira kudana vatsvapi venhau vashandisa technology izvozvo tirikutaura kudai so you are all the way in America and in Africa but you are using technology tushandisa technology kuita sei kuita discussion vakuru vedu venyika maminista president vice president vashandisewo izvozvo tinongojoinawo sekujoina kwatangoitawo pano mibvunzo yedu tongoisawo seane apa koita munhu anenge achita sei achingobvunza tichingobvunzawo zvichitofamba taredusa zvana social distancing in actual fact kana nditori ndega kudai so face mask ndenge chizova ndiri ndega hamuna munhu saka ndotoziva kuti already I'm taken care of I'm safe I'm in a safe space
ndeapi matambudziko amungati ruzhinji rwevanhu vari kusangana nawo pasi pechirongwa chelockdown
chekutanga izhara ivo vanhu vivo vari kuti zviri nani tiurawe necovid pane kuurawa nenzara nenyati vanhu vari kuti tine vana mudzimba vana varoda chikafu hurumende yativharira mudzimba yati tisusu tisaenda kumabasa tisaenda kune mamwe madhorobha kunomushanda kana kunotsvaga tisatengesa mumastreet umu handiti asi chikafu tochiwanei zvimwe zvese izvi zvavanozochema nazvo zvekuti mappe zviri sekondari nenyati kwavari zvinhu izvi kaizvi havatozvikwanisi kuti havatozviafodi hazvipo pabhajeti yavo zvinhu hazvitokwani pabhajeti yavo mari yavanenge vanayo haitokwani kuti vakwanise kuti vaise hand sanitizer kana kuti face mask yemhuri yevanhu 6 yekuti mafase mask mamwe ayaya anenge achida kupfekwa only for a few hours saka kuti vazosakwa bhajeti zimbabwe hasisati tasvika ipapo tiri nyika ine ikonomi ichiri yakafa inoda kugadziriswa ine vanhu vari more than 90% vasiri kuenda kumabasa saka hatingakwanisi kuita sei kuti tiexpecte kuti mhuri iise pabhajeti zvinhu zvakadaro zviri sekondari kwavari zvavatombozvipfunge izvi kana vakapiwa wavo pamwe nemango vanenge vanayo hand sanitizer mumba asi dzimwe nguva kakawanda kachina vanenge vasina mvura chaiyo chaiyo mudzimba umu lockdown yekutanga pane vakaenda kumataredzimhosva vachinondoda kuti hurumende imake sure kuti kumba kune magetsi kune mvura palockdown why nenyaya yati kune nzvimbo dziri kunana budiriro kuchitungwiza kunana bulawayo kucaudry park dzagara dzisina mvura pumatepu ichibuda pumatepu kubva 2005
aiwa mhuri yezimbabwe regai titore mukana uyu mukutenda valeopold munende nekupinda muchirongwa mutauriri wesangano reyoung journalist association nemi kavateereri aiwa tinokutendai zvikurusa nekupinda muchirongwa nguva ndiyo yadyanana tosangana zvekare pano pane vhenyuro yestudio 7 nemusi wechipiri 8-9 PM mhuri yezimbabwe pachirongwa chelive talk The Connection, muineni Maikove. Anokoneka ine mufaro. Ndini wenyu Maikove, muri weZimbabwe. Tosangana nemusi wechipiri. Bye-bye!
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Maneru akanaka vatereri nditanonoka wande zvekare ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero sekukuimbisai kwandakaita zvondirapera apo takanzwa manzwi akabva kuumwe wevakuru vechitendero cheislam muzimbabwe nhasi tinonzwavo mhinduro inobva kumufundisi wechikristu wamunoziva zvikuru mufundisi David Simango mubvunzo uripo sei vakristu vachiita sekuti ndivo vanonyanya kunzwikwa namwari kudarika mamoslem
tinotenda nomubvunzo uyu chokutanga tingada kuziva isusu kuti makristu vanhu vanonyanya kufara nokupembera mukunamata kwavo nokuti mambo wavo jesu kristu wakataura pana john chapter 14 pavhesi 6 achiti ndini nzira nezvokwadi neupenyu hakuna munhu ungauya kuna baba asino kwandiri saka muchiona kuti muchikristu vanoimba nziyo dzokupembera dzokumuka kuvakafa kuti jesu mupenyu nokuti mambo wavo ndiyo nzira inovaendesa kuna baba saka vanaro gwinyiso rokuti vanoenda kuna mwari
izvi zvino siyana sei nezvimwe zvitendero zvakaita seIslam.
Chati siyane vanhu vechiMuslim nezvimwe zvinamato zvakasiyana siyana. Vanhu vasina nziyo dzinopembera mukati mavo nekuti vanhu vari pakutsvangadzira. Vakafanana nomunhu anofamba murima achitsvaka nzira yaangaona kuti ndingasvika sei kwandinoenda nokuda kwokuti vanhu vari kutotsvaka kuti tingaenda sei kuna Mwari.
Sei muchiti vari kutsvaka kuti vangaenda sei kuna Mwari?
Nokuti vakavamba zvinamato zvacho izvozvo havana kumbofa vakataura kuti ndivo nzira, nokuti chokwadi hadzisi nziraba, nzira ndiye Jesu Kristu chete. Saka ndiwo mutsau muchiona kuti zvimwe zvinamato zvine kusuwa mukati pakuti zvifare.
Muteereri anobvunzawo kuti sei nyika dzine vechirudzi chechiArab uye vari vechitendero cheIslam dzakapiwa upfumi kupfuura nyika dzine vanhu vechitendero chechiKristu?
Apa usi kuonawo here kuti inyika dzauri kutaura idzi? Tomboti isusu vamwe tinobva kuChipinge kune madhumbe. Mwari wakaisa madhumbe ikoko, akaisa zvose. Asi ukaenda kunonzi kuHwange kune marasha. Saka haungapi vanhu mhosva kuti sei kwenyu kusina marasha, sei kwenyu kusina madhumbe? Chinoitika ndechekuti Mwari wakaisa upfumi hwakasiyana siyana kunyika dzakasiyana siyana, kuvanhu vakasiyana siyana, kuti pakati pavo pave netrade, kuwirirana, kutengeserana. Nyika dzamaMoslem dzine mafuta asi hadzina wheat. Isu hatina mafuta asi tine wheat. Saka tinotengesera wheat iwo tengesera mafuta. Towirirana sevanhu vakasikwa nemufananidzo waMwari. Panodikana kuti pave nekugovana kwokwanaka kwehupfumi hwakaiswa pasi pano naMwari.
Muteereri anoda kuzivawo kuti sei vechiKristu varivo vanonyanya kupara mhosva dzeuori kupfuura vechiMoslem.
Ichokwadi ichocho kuti corruption iriko, asi hakusi kureva kuti kumaMoslem hakuna corruption. Chaya kutonga pano mutemo. KumaMoslem, nyika dzemaMoslem, kune mutemo wakasimba kuti kana munhu akaonekwa aita corruption kana kuti akaba, vanogura ruoko rwake. Saka muMoslem manje haangadi kana kuita corruption nokuti anotya kugurwa ruoko rwake ipapo. Kunyika dzechiKristu, munhu akaba akaita corruption vanomusunga. Saka munhu wechiKristuwo anotya kuba kuti asasungwa. WechiMoslem anotya kuba kuti asagurwa ruoko. Saka vese vari vaviri vanhu vakangofanana vatadzi, asi vari kurarama munyika dzine mitemo yakasiyana.
Ipaivo vateereri, chidzidziso chabuda mumibvunzo iyi
kuti munhu ari munyika yechiKristu hazvisi kureva kuti iko watova muKristu, nokuti iwe haungatovapinda mudanga remombe wototi ndatova ng'ombe. Kuva munyika yechiKristu kutaura kutoti munotendera vanhu kuti vaberekwe patsva, vaparidzirwe shoko raMwari, vagogamuchira Jesu Muponesi. Zvinhu zvose zvava zvitsva. Ndo mutsau uripo pakati pechiKristu nechiMoslem.
Tinotenda Fundisi David Simango. Ndipo panoperera chirongwa chedu chezvechitendero chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamungade kugovana nevamwe vateereri vezvechitendero, tumirai mazwi enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti tisangane zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu gumi nevashanu vofa nechirwere cheCovid-19 nezuro, apo uwandu hwevari kubatwa nekufa nechirwere ichi hwoderera zvishoma. Mafashamu emvura opa kuti vamwe vanhu varasikirwe neupenyu uye zvivakwa zvichiparadzwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kustudio 7 ngesonto mhla ka 31 kuzibandlela 2021 ngoKipstube. Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kubhubha abantu abalitshumi nanhlanu 15 eZimbabwe ngesikhathi ilizwe liphansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown.
Ingozi ngeyokuthi akula muntu oselendaba lokuthi ngizawa lomkhuhlane bhasisa ukuthi uzaboshwa amapholisa nxa itshengisa ngoba endlela kulakuli.
Bakhonona abanye abantu abancedisa ukubuthanisa imali yokuvuselela i-Ekhuseleni Hospital kobulawayo.
Thina sasitshela ukuthi isibhedlela siyavulwa ngoJuni 2020 kodwa hayi kwakhanya kuthule.
Kodwa abakhangele ukusetshenziswa kwemali iyaqoqwa nguZulu bathi yasetshenziswa kahle.
Imali lisayithatha sathenga imibheda ivela eSouth Africa, ama-ICU beds.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalijumi lanhlanu 15 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kwathi abedlula amakhulu amathathu 321 bahlolwe batholakala belo mkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Lokhu kutsho ukuthi sokulabantu abedlula inkulungwane 1193 asebebulewe i-COVID-19 elizweni kusukela ngombimbitho nyakenye. Abantu abedlula inkulungwane ezingamathumi amathathu 33,273 sebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Ngunani leli abaphepha kumkhuhlane lo bedlula inkulungwane ezingamajumi amabili lanhlanu 25,261. Kulesiphetha amandla zikahulumende ezimbalwa ezizibulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kubikwa ukuthi uhulumende useqoqe izigidi ezilikhulu zamadola eMelika 100 million eyokuthenga amajekiseni okuvikela uZulu umkhuhlane we-COVID-19. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi uMnumzana George Guba Matanga, umabhalane wohlangothi lukahulumende olubona ngezemali, uthi eleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe kuzokazi le-Afrika ekuthengeni amajekiseni. Okwamanje abantu abaningi bathi bathwele nzima ngesikhathi uhulumende lwisana lomkhuhlane we-COVID-19 phansi kwehlelo lwe-coronavirus lockdown. Abanye abathwele nzima ngabathenga bethengisa impahla emigwaqweni. UMnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association, uthi uhulumende kumele ancede bonke abantu abathengisa impahla emgwaqweni.
Abantu sebekhangele ukuthi babaleke amapholisa ebuya kulokuthi bavikele umkhuhlane. So ingozi ngeyokuthi akula muntu oselendaba lokuthi ngizaba lomkhuhlane bhasisa ukuthi uzaboshwa amapholisa nxa itshengisa ngoba endlela kulakudla. Abantwana bayakhala, sikhuluma nje kunje ngomnakano wethu ukuthi abanye abantu engxenye kathesi-ke esithi amasosha omzimba ngabe seyehlile, esithi i-immunity ngoba kulakudla badla nzima. Okuthi nxa umkhuhlane ungafika ungahle ubahlasele baye kugoqanya abayembisa amadada. Yikho osikhathaza kakhulu-ke ekutheni-ke kathesi ngabe kuthiwa uhulumende uyakukhulumisana nenhlanganiso ezimelele abantu abazisebenzayo ezinjengezethu lezinye.
Lake lakhulumisana lo hulumende yini ngodaba lolu ukuze kuthi kulungiswe konke okuhluphayo?
Nyakenye ngo-Agasti kusiyafika ngo-Disemba besikhankasa pokadube sisenza inhlelo zokuthi sifundise abantu ngokuzivikela kulo mkhuhlane. Sinika abantu amamaski, sihambise amaski ngaphi kapho 1,000 kuma-markets angu-22 kwalapha kobulawayo. Sinikile abantu phose 300 5-liter sanitizers amamakhethi aqambileyo. Sinikile abantu ama-hand washing water dispensers. Sinikile iBulawayo City Council ipenda yokuthi badwebe imkambo abantu abathengisela khona ukuze ba-observe i-physical distancing lana 1.5 meters kusiya khona ngale. Kuyimzamo yokuthi sibe neqiniso ukuthi abantu abazisebenzayo bayalandela izinqumo zenhlanganiso yezempilakahle jikelele i-WHO ukuthi sehlise umkhuhlane lokuthi ungamemetheki. Siqhatshile abantu esithi ngama-market bailiffs ukuthi babhode emkambo yonke yakobulawayo, befundisa abantu ngokuthi baziphathe njani, bagqoka amasi, bageza izandla, balandele i-physical distancing. Konke lokhu bekuyimzamo njengezinhlanganiso yokuthi sixhase uhulumende ekulwiseni lo mkhuhlane lo. Sikhuluma nje kunje, asingatholi umuntu oyedwa oyi-trader okuyihama lapha wathi mina ngigula umkhuhlane we-COVID-19.
Umnumzana Michael Ndiweni ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU PF.
Abanye abantu abakunaki okuyinto lokhu, basihambela nje benjalo, amamasiki abagqoki, i-social distancing ngabayenzi, khonokwana okukhulunywa wena asigezeni izandla. Abanye abakwenzi, uthola abantu babadlala amabhore ezitaladini, uthola abantu babutheni lapha lalapha. So kuba nzima ke ukuthi i-cave lay down iflatheni. Njengoba engangakutsho maphambilini lapha sikhuluma kwalapha, ngathi mina into le ayihambi kayela nyawo. Abahambayo yithi thina abantu. Singahlala phansi sonke sithi ake sizivaleleni ezindlini zethu iviki nje elilodwa. Kungabe lo muntu ophumayo kuphume nje konokuthi nahayi ukuthi ufuze nje uphume. Uzabona ukuthi nahayi ikhevu zizayiflathena, abalutshwane bazabe bangabe sebebanjwa, njalo futhi abafayo bebencipha. Then khonoko kuyanika phela i-confidence kuhulumente ukuthi athini hayi ekela sivuleke. But ukuthi uvula umkhonomi uvula abantu besifa, umkhonomi akhona uzasala lobani, abantu sebenjani sebephelile emthembu. So izinto kumele zikhangele zomezana. Asho impoko ukuthi sikhangele ukuthi masifuna ukuchothoza nje uhulumende, ngoba low ngumkhuhlane obambe umhlaba wonke. And even labo esithi bale mali even kini khona ngapha lapha elikhona eMelika, siyabona babanjwa ngama-thousands and thousands, njalo kufa ama-thousands and thousands. So ukuthi ngisolona akulandi lokuthi maybe nezimali zenu ezikwanele, kumbe ama-systems enu awe-healthy aphelele akwanile. Noma ephelele kunjalo, abantu bayathabalala, abantu umkhuhlane ulokhu ubabamba. So akusikho okokukhangela ukuthi uhulumende lo njani lo, kumbe uhulumende wezamntu ofiyawuzonda, kumbe kutheni lokhu lalokhu. Lokhu yikukhangela i-reality ekhona, and i-reality ekhona lapha ku-ground yuthi khona uyamimetheka lo mkhuhlane.
Umnumzana Joseph Juma ukubandla le-ZANU PF sixoxe laye ekubulawayo. Bayakhonona abanye abantu abaqoqa inkulungwane ezidlula amathumi amabili amadola eMelika, 20,700, yokuthenga impahla yokuthi abantu abatholakala bele COVID-19 bahanjiswe ekusileni hospital kobulawayo. Abancedisa ekuqoqeni imali le bathi akuzwakali okunye okukhulunywa ngabaqondisi benhlanganiso ye-IM4 Bulawayo ekhokelwa ngumnumzana Mbusisa Moyo. Omunye wabakhala ngokwenzakalayo umnumzana Busane Mbuso Ntini ohlala kwele Melika.
Asitshela ukuthi isibhedlela siyavulwa ngoJuni 2020 kodwa hhayi kwakhanya kuthule. Njalo emagruphini ethu abantu bajayele ukubuzisisa nje ngesikhathi lesikhathi, kodwa i-information yakhona wesikhathi ingaphumi kuhle. Ebese sikutsheliwe khathesi ukuthi ungathiwa bazozama ukuthi bevule iwingi eyodwa. So imali yethu angeke ngatsho ukuthi iyatshontshwa, hhayi, ngoba savumelana ukuthi iyathenga imbheda, imbheda yathengwa, kodwa imali ayilaphako. Njalo kwakula majoni amaningi akwaziyo ukuthi eyasebenzayo yiphi. Yikho nje engeke ngatsho ukuthi hhayi kukhona okukhona lapho. Mbonani imali yethu ngokuvumelana kwethu yathenga imbheda, kodwa singazi ukuthi kumbe kwaba lokuhlanganisa izimali zabantu abaningi khonapho.
Kambe ukuthi omunye umuntu engakulanda namhlanje athi ufake imali, kambe ungavuma yini kulokuxokozela okunje ngemali le elayikhiphayo?
Hhayi, kusiya phambilini ukuthi mina ngokwami engizimele ngingedwa ukuthi ngingadonetha ikakhulu emagruphini, angiwoni ngakwenza. Esengakwenza athi esinxa kule nto engabe ifunakala ekhaya, ngingazama ukusebenza lama-organization aku-ground, kumbe abantu aba-ground mina ngokwami. Hayi khona ukuthi ngihambe emagruphini, ngoba unxa uhamba ngegruphu awula direct contact labantu abase-ground.
Umnumzana Busane Mbuso Ntini ngodabuka eZimbabwe ohlala kule Melika. Sixoxe laye ekhonapha kule Melika. Sixoxe njalo lo mnumzana Busisa Moyo.
Imali yaqoqwayo kwakuyimali efika 20,700 US dollars. imali isayithatha sathenga imbeda evela eSouth Africa ama ICU beds afika 12 sabe sithenga imbeda leyo sa clear sabhadala ama duty ngoba yayisenela ukuthenga imbeda kodwa imali yama duty jite sayiqoqayo ngapha ekhaya sayiqoqa ukuthi imbeda le ingene lapha eZimbabwe sincediswa ibank iCBZ bank uyasinika imali yokuthi silethe ama duties sayiletha le imbeda imbeda ise ekusileni sikhuluma khathesi so yikho lapho esafaka khona imali esayithola
singathi ke imali yonke le yasebenza ukuthenga imbeda kuphela akukho kunye
yeah sasikhangele ama ICU beds not in delay imbeda nje ezibhedlela ezincane kodwa la ngama ICU beds adjustable pneumonia beds esawathola eSouth Africa ngoba katholakali lapha eZimbabwe
so ke ungabatshelana abantu abathi imali yadliwa ngohulumende mahlayana nje
uhulumende kazange ayifinyelele ukuyibamba leyo mali njengoba ngikhuluma nje ukuthi imali yathenga imbeda imbeda ise ekusileni nxa sikhangele lapha phansi sibona uhulumende njengoba esebona layo ukuthi ibhubhane leselingani liyavungama sibili seliphakama abantu bayaphela la esechitha esebenza laphana ukuthi awuqeda umsebenzi esawuqalisayo ukuthi indawo leyana kumele incedise abantu be-COVID.
Umnumzana Busisa Moyo umqondisi wenhlanganiso okuthiwa yi-IM for Bulawayo sixoxe laye ekobulawayo le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Asayengele umsebenzi amagoda amele owayengumongameli umnumzana Donald Trump ukhangelwe ukuba uzadoniswa kudali le-Senate mhlaka 18 Nhlolanja. Icala lokuthuthuzela umvukela kwele Melika lokunye. Amagqwetha amathathu athi uTrump ubefuna ukuthi batshele idele leSenate ukuthi alwenziwanga ngemfanelo ukhetho olwenziwa nyakenye okunqobe khona umnumzana Joseph Biden webandla lamademocrats. Isibhedlela saseJohns Hopkins University City sokulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 103 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala vele COVID-19 kwabhubha abedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control ibika ukuthi sokulabantu abedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.5 million asebetholakale vele umkhuhlane lo kuzwekazi le-Africa sokubhubhe abafika phose inkulungwane ezilikhulu 88,000 993. Oma nje sike sizwe ezamasiko.
Senana masiko
senzi umandla
lobaba mkhulu
namasiko
babe lobola
usenzi.
Lamhla sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya. Sikhuluma khona kungeso kusenzwa ngabantu sebethe umsuzwane. Lokunye okuchiyene ukuthi baze laphe umkhuhlane weCOVID-19. Siyabona kodwa ukuthi sihlahla lesi abanye abantu basigamula okunye okumangalisayo sokusesatshwa nje ukuthi wacina kubona kusonakala.
Ye umsuzwane isikhathi esidane esivele sisetshenziswa. Nxa ubhubhe umuntu abantu bevela umbika kwakugezwa ngomsuzwane. Yi-sanitization eyayisenziwa. Izinkomo umuntu engakabekwa ziyayekwa esayeni. Zithe zikhitshwa abanye bathathe isikhathi kade abanye bathi isikhathi kwakhona isagenama esimhlophe. Silashwe ezindleleni indawo yonke kwenze ukuthi abantu babe-sanitized nezinkomo lazo zingabi lomkhuhlane. Kusho ukuthi yinto esavela sayifica injalo isenziwa. Yikho isihlahla siqakathekile kodwa ukuthi basivune ayisikho ukuthi singasiceda. Yebo kambe lapho esikhona singasiceda kodwa-ke kufanele bananzelele ukuthi isihlahla esivele sisetshenziswa. Nephunga nxa kungalamsuzwane abantu bebethatha iphunga lapho elikhona bageze ngephunga. Konke lokhu izihlahla ezazisenziwa abantu basebephunga ukuyekela nje besenziwa ngama-church. Isintu nxa sibuyelela ku-right
Yes, ngathi kodwa kumele besiphambe njani isihlahla lesi ukuze singajabalali. Ngoba manje sebesigebha sibili.
Ugebha kakulunganga, awufanele basigebhe phela ngoba ngabe kuma ingatsha zaso, phela kufanele ukuthi basithena siyashuma. Ugebha kufuneki ngoba sesiqothula ukuthi singaphindiswe khona futhi.
Akubatshele ukuthi kumele basiphambe njani isihlahla lesi. Ye.
Ekuxotsheni imikhuhlane. Ngoba sakufica kuvele kunjalo. So ngani kutsha namuhla lawo amacawe wona la ayenza ukuthi abantu bageze ngaso yibo asebesivuna yibo abangasigebha basiqothulule. Ngake kube kufika ilokhu zingatsha zaso bengavuna ukuthi sihlale sizingodo. Sakhumakhuma ezimiyane sisale ukwenzela abanye labo basizuze.
Siyambonga lamhla-ke ubaba uDavid Mkhabenyana Ngwenya, inyanga eludumo kona ngale obulawayo. Ungajulela kusasa, sibongile Ngwenya baba.
Yebo, sibongile
lapho. Sibonge kakhulu. Asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo.
Ngigcina amasiko wena. Owangusenziwe manje. Ngigcina amasiko.
Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njalo mthwakazo omuhle zimbapo omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMike Hove. Namhla kuhlelo silo Leopold Munende, isikhulumeli senhlanganiso ye-Young Journalists Association. Leo, ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabona phela ukuthi elizweni inani labantu ababanjwa ukwane le-COVID-19 lokhu liqhubekela phambili likhwela. Njengentatha izindaba ukubona njalo lokho okwenzakalayo elizweni.
Ngabe ndiqhele ukudlula ama-numbers lawo esiwane kwabo ngoba thina asi-testi kangako. Ngabe singabantu abathestayo kakhulu. Besiyethuka sonke sesibona kuthiwa iZimbabwe kumbili sokunabantu abayi-10,000 asebebulaweni COVID-19. Uhulumende into afuze ayini ukuthesta everyone. Njengalokhu asekwenzisanda kubala imessage ethi eHarare ama-polyclinic asetesta for free. Egweru labo sebesenza njalo nasemtala. Suzabona ama-numbers la engasenza sekhwele ngoba siyasisitesta mahhala.
Awusitshela okuningi ukuthi lihlangana ngendubeko enjani lenza umsebenzi wenu phansi kohlelo le-lockdown.
Okwakusenzakala ku-lockdown ledlulele eka-March nale esikiyo eka-January. Eka-March besana lenzuzo zokuthi amapholisa amasosha nama-central intelligence officers ebengasiboni njengabantu abangama-essential service providers. Okunye ukuthi ama-journalist kukalutshwane ukuthi kuthiwa kulama-PPE la kukalutshwane ukuthi siwuthole khonokho.
Sikhangela phela ke indaba leyo ukuthi even kuma-events achiyeneyo liyabe likhona njengentathela izindaba. For example kuma-political rallies liyabe likhona ukuthwela abantu abaningi. Kuyini likwenzayo okujonge ukuvikela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ukuthi lani njengentathela izindaba lingabantu kanesi gciwane?
Okokuqala, uhulumende wasuspenda amarally, ama-political rallies. Kodwa lokhu esihamba kuma-press conferences. Umongameli engabizela i-press conference vele sihle siye khona. Okwenzakalayo siyazama sibili ukuthi sigqoke ama-face mask, simaintaine le abayithi i-social distancing. Kodwa okuhluphayo ukuthi nxa sisemsebenzini lapha umongameli nxa ekhangele phambili wonke umuntu uyabe efuna ikhamera yakhe ibe imkhanya. Akula ozavuma ukuthi mina sengisiya kuma-10 meters away ukuze igcikwane lele le-COVID-19 lingangithinti. Okuthina sokusenzakala ukuthi ngesikhatshana sona lesi abantu bayathi hayi okwe-social distancing ibuyala lokhu. Ngangcono senze sihlale khonapha sithintane nxa sithintana kodwa sigqoke ama-face mask ethu sikhulekele ukuthi i-COVID-19 ingasibulali. Ikhokho ngomnyaka ophelileyo sakhuluma lo Minister of Information wasithembisa sibili ukuthi hayi sesiza kuma ukubiza intatheli izindaba kuma-press conference. Kodwa lokhu kwayenzakala ngombuko amalanga amalutshwane sesibona ingatsha zikahulumente sesisebenzisa i-technology ukusinika i-information. Kodwa okwakhathesi manje sesifuna labo sebe-relaxile. Uhulumende sokufuze eyamukele lokhu esikwenzayo lo esezuzum oskype bonke labo even i-Facebook iyakwenza.
Hayi, zulukandaba Leo, sithanda ukuthatha lelithuba ukubonga uLeopold Munende ngokungena kuhlelo. Isikhathi yiso sesihluke kumangoyi. Lawe mlaleli, siyabonga ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe The Connection 8 to 9 PM zulukandaba khonapha emsakazweni we-Studio 7. Olevalelisayo ngenjabulo, igama lami ngumayigobe. Mthwakazi omuhle, zimbapho omuhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe ungadinwala kusasa. Zokwesikhathi omanje sokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama lami ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useni Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ukusihlwa. Ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi bilani kuleli vikele edlulileyo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje afuna sikhangele udaba lokukholwa ilizwi likaNkulunkulu. Lokhu ngiqhubekela phambili sixoxisana ngamandla akhona elizwini likaNkulunkulu. Singakhangela kuLuke ichapter ka-7 iverse nga-8 owebutho lapho ekhuluma loJesu uthi yena, ngoba lami ngingumuntu ongaphansi komthetho, ngilamabutho ngaphansi kwami, ngithi kwelinye hamba lihambe, lakwelinye ngithi woza lize, lencekwini yami ngithi yenza lokhu ikwenze. Kwathi uJesu ekuzwa lokhu wamangala ngayo leyo mpendulo, wathi exukwini elalimlandela, ngithi kini, angizange ngifumane ukukholwa okunje lako-Israyeli. Lapha sithola indaba enduna lamabutho aseRoma owayeze kuJesu wathi yena inceku kiyagula, kodwa wasesithi khuluma kuphela ilizwi inceku yami iyokusila. Nguye sesimfumana lapha echasisa ukuthi indaba wayecabanga ngaleyo ndlela. Wayecabanga ngaleyo ndlela ngoba ngumuntu owayesazi amandla okukhuluma ilizwi, ilizwi lakhona lilalelwe njalo lilandelwe. Wayesithi yena uyakhuluma kuphela kulabo abangaphansi kwakhe, ethi woza ngapha abuye, ethi kumbe hamba ngale ahambe. Kutsho ukuthi akudinga ngakala ukuthi umbe azamemeze kakhulu, azaklabalale ukuze umuntu lo alandele lo mthetho. Kutsho ukuthi umuntu ozwa lelo lizwi eliyabe likhuluma ngulo owesibutho, kaboni induna yesibutho kuphela, kodwa wayebona uhulumende wonke weRoma ababebusa ngaleso sikhathi engemuva kwamazwi akhulume umuntu lo owesibutho. Kunjalo-ke njengelizwi likaNkulunkulu, nxa thina sikhuluma ilizwi likaNkulunkulu silikholwa, ilizwi likaNkulunkulu limumethe amandla kaNkulunkulu. Ilizwi likaNkulunkulu nxa liphuma emlonyeni wethu asomazwi kuphela, kodwa limumethe amandla awezulu yonke. Kutsho ukuthi lona ilizwi likaNkulunkulu njalo nxa silikhuluma liyamele lifeze lokhu uNkulunkulu athi lingakwenza. Kutsho ukuthi nxa sithandazela singathi umbe umuntu ogulayo, sikhuluma ukuthi phila ngegama likaJesu. Nxa thina simthandazela asomazwi ethu kumbe ukumemeza kwethu, kumbe ngiyambona abanye lanxa umuntu ebeka izandla phezu komuntu umuntu azaphosa angane angamqamula le ntamo, ayisikho konke lokho okuncedayo. Kodwa okuncedayo ukuthi nxa sikhuluma amazwi, sithandazela umuntu, sikhuluma ilizwi likaNkulunkulu, kumele thina sibe lokholo ukuthi lawo mazwi amumethe amandla kaNkulunkulu, njalo ukuthi lawo mazwi nxa thina siwakhulula sithandazela omunye umuntu, mbu sikhuluma ilizwi likaNkulunkulu phezu kwezinto esifisa ukuthi zenzakale, sibe kwazi ukuthi izulu ngokwalo lengilosi zonke zikaNkulunkulu zingawezwa lawo mazwi thina esiwathandazileyo, ziyalandela ukuba kufezeke lokhu esiyabe thina sikucelile kuNkulunkulu mbe sikuthandazela. Ngakho-ke namhlanje ngifuna ukukhuthaza ukuthi amazwi esiwakhulumayo asuka elizwini likaNkulunkulu, hayikhona engqondweni zethu, hayikhona endleleni zethu, alamandla amakhulu kakhulu. UPaul wazo wathi yena, leli vangeli nxa ngilitshumayela angikhulumi inhlakanipho yami, angikhulumi ngobuciki, kodwa ngikhuluma ilizwi likaNkulunkulu elimumethe amandla akhe.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazenini. Baba, ngegama likaJesu, ngabe umbe kuyini okudinga ngabantu abakho namhlanje empilweni zabo? Izwi lakho lithi lona, nxa thina sithandaza uyasizwa njalo uyasiphendula. Sesithandazela impilo ephuphumayo ebantwaneni bakho bonke abalalela izwi lakho, egama likaJesu, amen.
Lolo bekulo uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungameli nkumo.
Siyabonga kakhulu Jacques Dala untungameli nkumo. Namhla silomculi olodumo.
Ibizo lami nginguVusa Mkhaya. Ngingumhlabeleli ozalwa ngoBulawayo eZimbabwe. Kodwa okwakhathi sinihlala eVienna eAustria. Ingoma entsha esanda kuyikhipha ithiwa yona Masiye Phambili. Ngasebenza labahlabeleli abashiyeneyo abasakhulayo abakoBulawayo. Abahlabeleli laba kulama spoken word artists nalaba akuthiwa ngama rappers and singers kulo moyo oxide kulo Asaf kulo Cingi kulo Kill Em All kulo Mimi kulo Qeqe Mawisa uVuyo Brown uLady Chawe uLamas uTherry Tembo kunoVuyo Sikele Lotus. Ingoma isihloko sayo sithi Masiye Phambili. Ingoma ekhuluma ngokungalahli ithemba ensukwini zobunzima. Singesabi njalo sivusa amakhanda lanxa kunzima kunjani singalahli ithemba ngoba singabakoBulawayo. Ingoma e-inspirewe ngabantu bakoBulawayo for ukuba ngabantu abalobuntu, ngabantu abakwazi ukuzumela kuhle, labantu abakwazi abanye abantu. Iyatholakala ku-iTunes, iyatholakala ku-Amazon, iyatholakala ku-Google Play Store. Ngiyathemba lizayikhwabitha ingoma yakhona. I-video ikhona ku-YouTube under i-YouTube channel kaVusa Mkhaya. Ngiyabonga kakhulu wonke umuntu osisekeleyo kuze kufike isikhathi lesi silungisele ingoma. Kulabantu kade besebenza behind the scenes, abantu besebenza studio ushoot amavideo. Wonke umuntu osebenze engomeni leyi ngumuntu ozalelwe wakhulela koBulawayo. Abantu abalichumi lambili bonke ngabantu bakoBulawayo. Bekuqakathekile kimi ukuthi ngisebenze labantu bakoBulawayo and give back and also inspire laba abasakhulayo ukuthi labo bebekwazi ukusebenza labanye, bebambisane labanye ukuze umculo wakithi uthuthuke njalo uye phambili. Ngiyabonga.
The prophetic significance of the name of our cultural capital, Bulawayo. Him who is being killed. Sugaman, Zeta, Fula. So God, the way we take Gaddafi, we deliver Magadi, so Chichimbo who has not so Kiyewe Fefe, who never forgets. Over Magaba, the Magabi Dalit Dalitwaka, Kota Maya Tindawa, the Magadengu Nguru. The rain of showers of hope and love has come. Uga Bulawayo, what did you Bulawayo? Utaweini, what did you Bulawayo? Utaweini.
Siyabonga Vusa Mkhaya labaculi bonke abakhumbule koBulawayo. Singakagqibi uhlelo lwalomhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo. Kuphupha abantu abalitshumi lanhlanu 15 eZimbabwe ngesikhathi ilizwe liphansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Bayakhonona abanye abantu abancedisa ukubuthanisa imali yokuvuselela i-Ekhuruleni Hospital koBulawayo. Kodwa abaphatha imali iyaqoqwa nguZulu bathi yasetshenziswa ngemfanelo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje. Oliver Lisayo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.